musangano we COP28 wakatikoshera zvakanyanya kunyanya nyika dzinobva kunonzi developing countries nemasmua island nations.
Nechikonzero chei muchidaro?
Konzero musangano wakakosha ndewekuti isu tiri mavictims eclimate change. Ndisu tinonyanya kurohwa nemutsindo wekushanduka kumamiriro ekunze. Saka musangano wakatikoshera nekuti tinotarisira pachaita zvebvumirano zvichaita kuti isu semadeveloping countries tiwanikwe tichikwanisa kuwana mari kubva kunyika dzakabudirira yekuti tikwanise kuchiita adapt to climate change, tichiita zvakare migrate from the fossil fuel energy tichienda kurenewable energy, tichitarisa zvakare kuti nyika dzakabudirira dzichakwanisa kuita commit kuti panyaya ye100 billion yavanga vakakomita kuti vachatipa every year, pari zvino vanga vachitadza kuita meet that pledge. Saka tikutarisirawo kuti nyika idzodzo dzinenge dzichikwanisa kuzoparura kuti vachazviita sei uye votipa zvinhu zviri quantified zvine timeline kuti mashortfalls aripo pari zvino tichamaita fulfill sei. Tinotarisirawo nyaya yekuti yellow sand damage kuti itenderwe.
Mungajekesa ipapo munorevei?
Tinorangarira kubva pacop27 yakaitwa kuEgypt kuti pakaitwa chibvumirano kwekuti paitwe establish a loss and damage fund. Matarisiro yedu pacop28 ndeyekuti loss and damage fund iyoyo itwe operationalize. Toda kuti patiitwa inonzi replenishment call yekuti patinobva kucop28 tinenge tine kuziva kwakakwana kwekuti mari yeloss and damage iri kubvepi, ndiani anoaisa mari imomo uye isu tichaiwana sei semadeveloping countries. Tarisiro yedu ndeyekuti mari iyoyo idzenge ichimanejwa neyatinoti UNDRR ichiita kuti isu madeveloping countries nemasmall island nations tinge tichikwanisa kuaccessa mari iyoyo tichiaccessa ari magrants kwete maloans. Chikonzero ndekuti tichiaccessa ari magrants inyaya yekuti isu hatisi takakonzera climate change ndochekutanga. Chechipiri, isu tiri mavictims eclimate change.
Tiri kunzwawo nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzichiti gore rino richapisisa zvakanyanya zvisina mukare akamboona. Sei zvakakosha kuti vanhu vazvinzwisise?
Tikatarisa ikonomi dzedu dzenyika dziri kubudirira tinoti dziri agrobased, kureva kuti mari zhinji yatinowana inobva mukurima. Saka kana kuchinzi kuchapisa zvisingaiti, zvinoreva kuti tokutanga mvura yatinotarisira gore rino ichaderera. Tichaonawo kuti vanhu vazhinji vachange vari munzara. Saka tikutarisira kuti kuchaita nyaya inonzi high food insecurity. Zvobatawo zvakare zvipiwo zvedu. Vanhu vanenge vasina zvokudya zvakakwana zvinova zvinokanganisa utano hwedu. Tobvapo tikatarisawo pane nyaya inonzi waterborne diseases. Pese pakanenge pachipunenge kuchipisa zvisingaiti, the spread yemawaterborne diseases inowedzera. Nemhaka yekuti vanhu vanenge vachinwa mvura dzisingaereri munzvimbo dzakasiyana siyana.